Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo nyamafuvu 25 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinomirira vashandi muAfrica reInternational Trade Union Confederation Africa rinonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba richivakurudzira kuti vakasike kuferefeta kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vatungamiri vesangano reZCTU. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira mambo nhlahla yamangwe ndiweni avari kupika vari kujeri rekami maximum prison. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi muAfrica reInternational Trade Union Confederation Africa svondo rapera rakanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba richivakurudzira kuti vakasike kuferefeta kutyisidzirwa nerufu kunonzi kuri kuitwa kuvatungamiri vesangano reZCTU. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vatungamiri veZCTU vanoti mutungamiri wesangano vaPeter Mutasa pamwe nemunyori mukuru wesangano vaJafet Moyo vakatumirwa tsamba dzine mabara epfuti pamwe nemashoko ekuvatyisidzira nerufu kana vakapindira mukuratidzira kwairongwa nebato rinopikisa reMDC svondo rapera. Sangano reITUC Africa rinoti zviitiko izvi zviri kukanganisa vashandi vemuAfrica pamwe neshamwari dzeZimbabwe zvikuru sei bumbire remutemo wenyika richibvumidza vanhu kuti vange vaine kodzero dzavo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare yavo yanga isiri kudairwa kana ogurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza. Ngatinzwe hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Vakawanda vanozviziva kuti mazuva apfuura kana nguva yapfuura muZimbabwe taona vanhu vakatiwandei vachivhundusirwa vachinyorerwa matsamba ane mabhuresi vamwe kufanika isisu veZCTU vamwe vanhu vachiabdhatwa usiku vachirohwa vachisiyiwa nzvimbo zvakasiyana-siyana. Saka inyaya inonetsa vanomirira vashandi iyoyo because vanhu vese ivavo vari kushungurudzwa kana kuti vanhu vari kutretenwa, vanhu vari kukidnapa, vanhu vari kurohwa vashandi. Saka iyi mandeti yematrade unions yekuti kana pane zvinhu zvakadaro tinokwanisa kureiza voisi yedu kuti hurumende kana ndeipi zvayo kana even zvichiitika noti muZimbabwe chete tinombotaura nezvinenge zvichiitika kana kuSomalia kana kwabhombiwa kana kuKenya kwabhombiwa kana kuLesotho kana kuSwaziland ibasa retu sevatungamiri kuti tikwanise kumira kana kupa solidarity. Saka zviri kuitwa neITUC Africa is part of that mandate yavanayo kumamembers avo muAfrica jikerere.
Saka munotarisira here kuti hurumende ichateerera kurudziro yekuti paferefetwei?
Isu hatina basa nazvo kuti ichazoteera here kana kuti kwete, asi tinoyambira nekuti zvakatokosha kuti mamembers edu aprotekte ende iresponsibility yegovernment yega yega. Saka kuti whether government of Zimbabwe ichakwanisa here kuzokwanisa kuinstitute ma investigations ngeine nyaya, asi tiri kutarisira kuti hurumende kana neipi inofanira kuita zvakadaro kuona kuti vashandi kana kuti vanhu vemunyika mavo vanochengetedzwa. History muZimbabwe ndeyekuti kunenge kwaitika zvinhu zvakadaro, Zimbabwean government hapana zvainoita sezvatinoziva isisu, asi hatingaregeri kutaura sematreatment izvinhu kusina zvavanoita kuti vakwanise kudzivirira vanhu vayo, asi hatiregeri kutaura.
Hurumende iri kupomerawo mamwe masangano kusanganisirawo renyu reZCTU kuti muri kupindira mune zvematongerwo enyika, zvinoita kuti musazosiyiwa kunze kana pachinge paakutariswa vanenge vachipikisana nehurumende. Munotiwo
ikodzero redu dziri muconstitution yenyika dzakati wandei dzakasiyana siyana kuti tine kodzero rekutaura nezvinenge zvachiitika kunyika dzedu. Saka zvinotishamisa kuti hurumende inoti tinopindira isina kumbotipa umbo unoratidza kuti kupindura zvavari kutaura nezvipi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa neZuro vakashanyira mambo Nhlanhlai Mangwe Ndiweni kujeri reKami Maximum Prison uko vari kupika vari. Mambo Ndiweni vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemisere mushure mekunge vavanikwa vaine mhosva yekuparadza midziyo yemumwe murume aigara mudunhu ravo. Izvi zvinoteverawo kuwanikwa vaine mhosva kwamambo pamwe nevamwe vagari makumi maviri nevatatu. Vamwe vanoti mutongo wakapiwa mambo Ndiweni une chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vachipikisa hurumende mune zvakawanda. Mukuti tinzwe mafambiro akaita vachamisa, tabata mutauriri wavo Dr. Nkululeko Sivanda kuti tinzwe zvizhinji.
Vakafamba zvakanaka zvikuru sava kanosangana naChief Ndiweni vakakurukura nyaya dzavo vari vaviri. Zvinonzi vari vakataura nyaya dzekuti vanhu vanogarisika zvakanaka sei nekuti nyika inodzokera mukutongwa kune mitemo zvakaita sei. President vanoti ivo Chief Ndiweni vanga vasiri kushungurudzwa maningi nenyaya yekuti vakasungwa, nokuti vanoziva kuti vakasungirwa kutaura nyaya dzekodzero dzevanhu nekuita basa ravo. Vakataiwa ndo zvinopota zvichiitika kana mune hurumende yakaita seyavamunangagwa inonzi chero navazima chaiwo iyi hurumende isiri yedemokrasi.
Vakawanda vanga vachitiwo bato renyu reMDC rarasa Ishe Ndiweni kubva pavasungwa kusvika vapiwe mutongo nekusvika iye nhasi. Kushanya kwavachamisa uku kunosiya papi mashoko iwayo?
Ndinofunga kuti vanhu vanga vachidaro vanhu vanenge vasingazive kudyidzana kuripo pakati paChief Ndiweni naPresident Chamisa. Vanhu zvavo vasinganyatsoziva kuti President Chamisa vanga vachitaura nemhuri yekwaChief Ndiweni, uyezve vanga vachigadzirira kuti vandosangana navo enda vasi kuzoregedza kupota vachindovaona vachibatsirawo kuti vawane kusununguka.
Vamwe vari kuti kutongwa nekupiwa mutongo kwaIshe Ndiweni kune chekuita nezvematongerwo enyika, vamwewo vachiti aiwa zvinhu zvinoitwa pachiteerwa mutemo nekuti vakatyora kodzero dzevanhu. Ivo Ishe Ndiweni vakatichii panyaya?
Munoziva kuti tinenge taona vanhu vakati wandei vanenge vasina kana njere dzekushandisa chaidzo, nekuti makambovona here kuti Major Street ukateura kuti munhu unofanirwa kuenda kujeri kwemwedzi mitatu kana miviri, munhu yavo baapila kuhighcourt. Highcourt yoti aiwa ba apa Major Street vakakanganisa. Major Street vaava vatongobva vaendeswa kujeri kuti hanzi vakakanganisa. Chief Ndiweni vakaita zvavakaita vari pabasa vachiita nekodzero dzavainadzo dzepabasa. Saka musinge munhu kuti aita basa rake chero uchifunga kuti akanganisa, asi tinoziva kuti chero ipapa haana kukanganisa, nyaya iripo ndeyekuti munhu akunzi anga atongwa naChipindiweni anga munhu wezano, uye Chipindiweni vanga vachitsvagirwa kuti vasungwe zvavo pasina zvavaita. Saka tinoziva kuti chero ukazvipisa ndivi ripi chairo hazvina musoro kuti noti Major Tutu wasungirwa utanzi wakataura kuti zvaakaita hazvina kupasiswa neHigh Court. Saka apa tinoda njere shoma sereka, hatigone kupota tichingoitisana nharo nevanhu vasingari kufunga zvavo. Hapana mhosva ina Chipindiweni ukazvitarisa chiri nedivi ripi chairo.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Suwanda vari parunare neStudio 7. Vanhu vashanu vanonzi vakafa, vamwe makumi mana nevana vakakuvara nezuro manheru zvichitevera kubheuka kwebhazi rekwa African Link mumugwagwa wemasvingo Bait Bridge. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza nepfenyuro yeZBC kuti tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi webhazi iri akundikana kuramba ari mumugwagwa, zvichifungidzirwawo kuti aimhanyisa bhazi iri zvakanyanya. Pavanhu vakakuvara, vamwe vanonzi vakaendeswa kuchipatara chekwaNeshuro, vamwe vachiendeswa kumasvingo General Hospital. Mazite vakashaya mutsaona anonzi haasati aburitswa sezvo hama dzevafi dzisati dzaziviswa. Studio 7 yakundikana kubata Assistant Commissioner Nyati kuti tinzwe kuti pane zvashanduka here pavanhu vakashaya uye vari muchipatara.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaJoe Welsh avo vakambomirira dunhu reIllinois muAmerica vave mushamarari pari zvino vazivisa nhasi kuti vachaparura urongwa hwekukwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump mukutsvaga achamirira bato reRepublican Party musarudzo dzegore rinouya. Mapurisa emuHong Kong nhasi ashandisa hutsi hunokachidza pamwe nekushandisa kekutanga motokari dzinodira mvura mukuedza kuparadza vanhu vari kuratidzira vachipikisa hurumende. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai zvondorega-rega, ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa, tinava Elvis Mugari, umwe wevechidiki anoita basa rekurwira kodzero dzevanhu. Tichikurukura nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zviri kunzi zviri kuitika munyika. Vamugari, ndinomukamuchira muchirongwa, makadi henyu, tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika.
Ndinofara vahove, ndinotenda nekuva neni muchirongwa pazuva ranhasi. Nyaya yekodzero dzevanhu dziri kutyorwa nehurumende yavamunangagwa nehurumende yeZANU-PF inyaya inotisuruvadza zvikuru. Zvinotiratidza izvo kuti vamunangagwa vatadza zvachose kuremekedza bumbiro remutemo. Vatora constitution vakaiisa pasi petsoka dzavo. Zvinotiratidza izvo kuti zvoshuwa vamugabe vanga vari nane pana vamunangagwa. Musi watakapemberera tichibvisa vamugabe, takapemberera n'anga yakabata mai.
Ngatimbobata nyaya yematanho ari kutorwa nehurumende ekudzivirira chirongwa chekundoratidzira migwagwa. Vachiti chirongwa ichi chikaendera mberi kunokwanisa kuitika mhirizhonga. Tipo maundireyi.
Matanho ari kutorwa nehurumende matanho anosuruvadza. Vamunangagwa vari kusurvivor neyatinoti state capture. Vakabata vakaisa muhomwe institutions akafana nepolice, judiciary nezvimwe zvakadaro zvinorana nyika. Saka hatishamisiki tichiona mapurisa nehurumende vachirambidza MDC kuti ipinde mugwagwa ichiita nyunyuto dzayo. But bumbiro remutemo ukarivhura section 59 inotipa munhu wese zvake kodzero dzokupinda mugwagwa tichidemonstrator tichiisa nyunyuto dzedu kuhurumende. But problem yatiri kuona ndeyekuti hurumende iri kurambidza kuti vanhu vaexercise marights avo.
Tichitaura so kune vechidiki vari kuhwanda nenyaya yekuti kune vanhu vari kupambwa nevanhu vari kunzi vasori. Seumwe anorwira kodzero dzevanhu munyika, muri kuzvitambira sei?
Zvinhu zvinotirwadza vahove kuona vechidiki vachimbunyikidzwa, kuona vechidiki vachirara mumasango, vachitiza dzimba dzavo, vachidisconnectana nemhuri dzavo vachindotsvaga rubatsiro, vachitsvaga kuchengetedzeka mumasango nekune dzimwe nyika dzakatipoteredza. Basa rehurumende mukoma Mike nderekuchengetedza vanhu nezvizarwa zvenyika.
Tichitarisa mutemo weposa uyo unopa masimba kune mapurisa ekudzivirira zvirongwa zvakafanana nechirongwa chekundoratidzira. Takanzwa vanhu vazhinji vachiti havasi kufara nenyaya iyoyo, vachiti nemaonero avo kodzero dzavo dzanga dzichimbunyikidzwa. Asi kune matare anobvumirana nemaonero emapurisa, munoti nazvo izvozvo?
Isu vekodzero dzevanhu takanga tiri kutaura zvakare tikamboisa zvinyunyuto muparliament nekuhurumende tichiti mutemo woposwa unofanira kubviswa, because mutemo woposwa is not in line with the constitution kana nebumbiro remutemo rakabuda nevanhu mugore ra2013. Bumbiro remutemo section 59 inopa vanhu kodzero dzekudemonstrator, inopa vanhu kodzero dzokuita petition, inopa kodzero vanhu kodzero dzokuita dzokuisa nyunyuto dzadzo kuhurumende. Chimwe chisina kuitwa nehurumende yamunangagwa chatatiri kutaura ndechekuti vatadza kuita alignment yeconstitution nemamwe malaws ari kudzindirira kodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvinotishuruvadza isu sevarwi vekodzero dzevanhu, tiri kuramba tichiti mapurisa must be independent, judiciary must be independent, zvakare mitemo iyo isiri aligned with the constitution must be aligned with the constitution.
Vamugari, pese panoitwa chirongwa chekundoratidzira pane vanhu vanorohwa uyezve kune vanhu vanorasikirwa nemari, muchiri kukurudzira vanhu here kuti vaendere mberi vachindoratidzira?
Tinoona kuti hurumende yatinayo haina kushanduka pane hurumende yakanga iripo even kubva panguva yaSmith. Chakaita kuti madzibaba edu naana sekuru vaende kumasango vandorwira kodzero inyaya yazvinhu zvatiri kuona nhasi, inyaya yekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu. Saka isu tine bumbiro remutemo mukoma Mike, ende bumbiro remutemo ticharamba tichiteedzera. Bumbiro remutemo rinoti kana tine zvinyunyuto zvedu, nzira imwe chete yekuisa zvinyunyuto zvedu kupinda mumugwagwa kunyora mapetitions tichiendesa kuhurumende. Saka isu hatingaregi kurova gudo nekuti gudo rabata kumeso. Ticharamba tichipesista tine bumbiro remutemo, tichiita zvinodiwa nebumbiro remutemo.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vamugari, nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe chinobhururuka chinomhara, nguva ndiyo yapera. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @bigmike3 big myke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pachirongwa chedu cheve chidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 patwitter nepainstagram. Anokuoneka ine mufaro, ndinewe nyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu cheve chidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana neve chidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tokupai kuna Praxidus Jeremiah Studio 7 muchirongwa chezvechitendero muhurukuru yakaita namufundisi Chakangwenya avari muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu.
Tinogamuchirai muchirongwa chedu dzechitendero. Muina Praxidus Jeremiah. Kuri musi wesvondo kudai. Nasunowo muchirongwa tina mufundisi vekereke Re Salvation Army mukoma Chakangwenya. Ndakamboshanda nemi. Tinokugamuchirai pachirongwa.
Hallelujah. Praise God. You know, back in the day.
Makanga muri mushamarari izvinezvi maanfundi.
Amen. Hallelujah. Praise God.
Zvakafamba sei muchidimbu?
Kuda kudaidzwa kwaMwari. Ndakangokura ndichifunga kuti ndichaenda kuAmerica. In fact, kutaura chokwadi ndekakuti pandanga ndiita makore 6 ndakanzi naMwari ndichaenda kuNew York. Ndokutaura chokwadi chaicho. So here I am, you know, going on prophetic. Zvese zvokuita DJ kuvangu radio TV personality inaingoriwo nzira yekuenda pandiri panapa ndokudezwa kwaMwari.
Munoitawo zvekuimba zvekare?
Ndichiri kuimba zvikuru nokuti kuimba ikokoko zvakangobatanidzwa neministry yangu nekudezwa kwangu. Hakusiko kungoparidza kuparidza nokuimba zvakare.
Tanzwa kuti kune musangano wemaZimbabwe ari muno muAmerica. Ehe.
Haleluya.
Vamwe vachauya kubva kuZimbabwe, kuSouth Africa. Muchidimbo musangano wei chaiwo chaiwo iwo weCFI?
CFI musangano wekusangana kwevana vari mudiaspora zvikuru sei. Inonyanyowanzwa vana vekuZimbabwe nokuti vazhinji vacho vanoitungamira vana veZimbabwe. Asi inokoka vanhu vose vanoda havo kuya kuzonamata for mazuva anokwana matatu, kuimba nekuita fellowship nekutengeserana zvinhu nekungobatsirana muzvinhu zvakawanda wanda. Gore rino iri vakashedza huru yadzo, kanditi huru yadzo tikaenda pamaindanet ndinoona kuti ndiye anonzi mahits aya kana paYouTube kupfuura vamwe vazhinji kuZimbabwe. Reverend Togi Chivaviro nadzimai vavo, so ndo vari kuuya kuzova guest of honor paCFI yegore rino kuAtlanta, Georgia.
Uri kuitwa rini musangano?
Uri kuitwa musiwa kubva Friday August 31st kubva na 6 o'clock kusvika musi weSunday September 1st na 11:30 kuAtlanta, Georgia. Mukaenda paCFI 29 registration Atlanta, unobva waona information yacho ikoko. Saka akudana anonzwa ikoko. And Ebenezer tinoti Ebenezer anenge ariko agore zvino.
Ndanzwa zvekare karunyere kupike kuti Reverend Chivaviro makatovakoka kuti mushure memusangano weCFI vange vachizosvika kuNew York.
Vachingopedza kuCFI kuNew York ivo tovataura kuti ichiuyai kuEast Coast. Vari kubva kukwira ndege vachiuya kuNew York. Vanenge vari kuNew York September 7th vanenge vari paSalvation Army 540 Lenox Avenue muHarlem muNew York City. Ndipo vachaperforma ipapo apo. Ini ndichavabatsirawo zvekare, ndicharidzawo negroupu rangu yai vana veZimbabwe mufare. Tiimbe makoras akudhara aya nedzimwe dzinyowani dzatinadzo. Ndakabva kuimba nana Kirk Franklin mazuva anoona ari kufarirawo music yangu nana Hezekiah Walker last week inoyi. Reverend Togi Chivaviro nadzimai vavo vanenge variko. Tichaona nguva yekufellowshipa nawo, tigonwa tea necoffee nemakeke. After event yacho iyoyo tikiwana mapicture tese, asi kuyai tizocelebrata tigofara pamwe chete, tigorumbidza Mwari wedu, tigonamatira Zimbabwe at the same time. So September 7th New York City, 540 Lenox Avenue, New York, New York 10037. Ndo pazvinenge zvichiitika. Handi chakachaya Zimbabwe, ndozvandomataurirawo.
tinenge tichisangana ikoko kuCFI pamwe chete nekuNew York. Mochitipa rivhesi parizvino.
VaKoronike, Second Chronicles vanotaura vachitivo imi vanonditsvaga chiso changu kana vantu vachisiya kutadza kwavo. Vachabatana neni uye ini ndichanzwa kuchema kwavo, kana ndanzwa kuchema kwavo ndicharapa nyika yavo. Ndinofunga kuti kuchema kwevana veZimbabwe kuri kunzwiwa naMwari uye vachasvika panguva yekurapa nyika yedu. Kana vakurapa vakanganorapa ivhu, ukaona ivhu rarapwa zvikurira kuti zvese zvichabva muvhu imomo zvinenge zvaahealthy and you know spiritually izvo zvinotaura kuti zvinhu hazvina kumira musha muZimbabwe. But Mwari vanonzwa uye isusu vatendi ngatirambe tichinamata. Even patinofunga kuti Mwari havana zvavari kuita, vanotorini zvavari kuita. So kwangosara kunzwa mhinduro yavo chete. So tinonamata kuti Mwari dai vangotikomborera vatisunungura, vatisimbisa mukuvaziva Mwari. Zvikuru sei nherera dzekuZimbabwe, chirikadzi dzekuZimbabwe, vatingativo the ordinary person ari mustreet vari kushaya chingwa, vari kushaya sadza, vari kushaya zvinhu zviri zvinhu zvinofanira kunge zvichiwanika, vamwe vachidya vachifuta, vamwe vachitorwara nekudya, asi vamwe vachishaya kudaro.
Mopendera nemunamati.
Ngatinamate Baba, tinokutendai nezita raJesu, nokuti muri Mwari vakanaka uye muri Mwari vanogona uye muri Mwari vanoshamisa. Mwari tinonamata panguva ino, Mwari tinamatira nyika yeZimbabwe. Not kwete kungofunga pamusoro pevanhu vari kuZimbabwe, but vari even vari kuno mudiaspora, Mwari tinoziva kuti nyika yedu kuti ibudirire Zimbabwe inodawo vanhu vana veZimbabwe vari mudiaspora kuti vange vachibudirira. So tinonamatira Mwari kuti Mwari vafambe zvakanaka, mabasa avo avaitirawo zvakanaka Mwari, zvikuru sei vakwanisa kudzorerawo zvavanokwanisa kudzorera kuZimbabwe. Mwari tikomborerei Mwari sevana veZimbabwe, titsikinureiwo munhapwa hwatiri pari zvino Mwari, wenhamo wekutadza kufara Mwari, wekutadza kuwana sadza, wekutadza kuwana chikafu, wekutadza kunwa kana tii kana gupu chaihwo chishayike Mwari. Mwari tinoziva kuti muri Mwari vanogona. Tiropafadzei Mwari, ramai muchitisimbisa muchinamato, nokuti tinoziva kuti kana tachigona chinamato ichochi zvimwe zvese zvichaita kuti zvinhu zvakanaka. Totinamatira Zimbabwe panguva ino Mwari, nezita raJesu tonamata. Amen,
amen. Nguva dzedu zvadzadyikana, chiregai tichisvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Tinotenda Praxedes Jeremiah, uyo anga ari mutori wedu wenhau, achitipa chirongwa chezvechitendero muhurukuro yaaita namufundisi Chakangwenya. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi: Islanders 0, Harare City 1, Dynamos 1, Chicken Inn 1. Kuchituo mumitambo yeCAF yakatambwa neZuro, FC Platinum yakakwanisa kupinda muraundi yekutanga yemakwikwi eCAF Champions League mushure mekurova Nyasa Big Bullets yekuMalawi 3-2 neZuro kunandare Baba Fields. Mune mumwe mutambo weAfrican Football Confederation Cup wakatambwa kuBujumbura kuBurundi, Triangle United FC yakabudirirawo kupinda muraundi yekutanga mushure mekuita mangange 0-0 neRukinzo FC yekuBurundi kwakare. Izvo zvinotevera kukunda 5-0 kwakaitwa neTriangle mumutambo wezvikwata zviviri izvi svondo rapera.
Sira wako moto, hundi pisa inini ne moto, yeah, yeah. Hundi pinza malefo, kukatenda matebo, vapa na anga fiki pa baby. Ikutiri marebo, kutungiza makendo, the love ya duisa sinde. Hundi pinza malefo, kukatenda
matebo. Sejongo edu ya pera, regaiti mbotarisa, misuri na uzanasi. Sangano rinomirira vashandi muAfrica, Re International Trade Union Confederation Africa, rinonyorera mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa tsamba richivakurudzira kuti vakasike kuferefeta kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vatungamiri vezcitu. Mutungamiri weMDC vanelson Chamisa vanoshanyira mambo Ndiweni kujererekami kwavari kupika. Tasvika kumagume echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Sandikile Musanga.
Soko isika.